Vachitaura nevatori venhau pamuzinde webato ravo muHarare nhasi mangwanani, vamonzora vapuma bato reZANU PF uroyi, vachiti ndiro riri kukonzera nyonga nyonga mubato ravo, vachiti vatoenda kudare repamusoro reSupreme Court nechikumbiro chekuti mutongo wakapiwa nedare reHigh Court uyu uraswe. Dare repamusoro rakati vamonzora vakatyora bumbiro remitemo yebato ravo nekuzoita musangano mukuru weCongress muna zvita 2022, nguva yainge yaturwa nedare yatodarika.
Nyayaji yakaendeswa mukoti muna 2023 haina kutongwa, 2024 haina kutongwa, 2025 yazotongwa. Taita zvinhu zviviri, chekutanga tangataramba nyaya ye 2030, chechipiri vakatirenga vakaona zvatakaita pahumambikwa apo zvakaratidza kuti bato reMDC ramuka. Saka tiri kuzviona kuti kune kafaction kemuZANU PF kane chekuita nezvekuitika izvi muno muMDC.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya.
Isu tazvijaira nekuti isu tisu bato rinoita zvinhu zvevanhu, isu tisu bato rinofamba nevanhu. Saka kuti vamwe vaone sekuti vaita basa vanofunga kuti kutitsokodzera nekutisvibisa ndiko kuita basa. Zvisinei, isu seZANU PF hatisinei nematare enyika, isu seZANU PF tinotori pasi nematare enyika. Ndosaka zvichiwanikwa kuti tinotoendawo kumatare tichidyiwa tichikunda. Mashoko avamonzora ndeenhando.
Vakamboita sachigaro weMDC vasati vadzingwa pachigaro ichi navamonzora muna 2023 vaMorgan Komichi vati vanofara chose nezvakabuda kudare reHigh Court.
Congress yakaitwa in 2022 yakaitwa zvisina kunaka. Ndakanga ndiripo throughout, ndakatoona huipi hwayo pabve kutanga kusvika pakupedzisira. Ndakanga ndiripo pose ndaiyambira kuti apa hapana kunaka, asi ndakatingateererwi. Ndoda kuti pane vamwe vanhu vanoti kana vakuda power vanokangamwa constitutionalism. Tinoda kuti High Court judgment yabuda ishandiswe kuunite vane veMDC.
Mumiriri weMDC mudunhu reAmerica vaDan Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisira kuti mumwedzi mitanhatu iri kutevera kuchaitwa musangano wekusarudza utungamiri weMDC sekutaurwa kwazvakaitwa neHigh Court.
Tine basa guru ratofanira kuita riri pamberi pedu kuti tiunganidze vanhu vedu kunzvimbo zvese dzekuZimbabwe kuti vaitewo makongresi avo emastructures, tichitangira ikoko kumawadhi, tichienda kumadistrict, tichienda kumaprovince, tozogumisira paNational Congress inofanira kuti iitiwe before August. Ndozvataurwa neHigh Court izvi.
Taedzawo kunzwa divi ravaElias Mudzuri avo vakadzingwawo mubato reMDC navamonzora muna 2023 asi nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.